kana paine munhu ane mhosva ngavaende pamatare pamberi pematare vasunga zvakanaka nemapurisa kwete kushungurudzwa nemauto haisiyo Zimbabwe itsva iri kupembererwa nevanhu ikwete
asi taona vamunangagwa vachiburitsa mashoko kuvanhu vachiti zvinhu zvakadai zvinofanira kumira munoona zvichibatsira here izvo
zvingabatsire mashoko avamunangagwa kana vakapama mapurisa masimba avo avanga vainawo nekuti unotozoziva kuti mauto akamisa mapurisa kuti avaite basa chakatanga kuti mauto kumisa mapurisa kuti vasaone chavangaite saka ikozvo ngavakute kuti mapurisa achipindira munyaya idzi uyezve kuti mauto achiregedza kuramba achishungurudza mhuri dzemakurukota akasungwa ari kutsvagwa nekuti tinozivawo kuti kumba kwaprofesa Jonathan Moyo nhasi masikati machena rakatekanyira kanga kari kechipiri kuti mauto akapakata pfuti asvika achiparadza achibhongoda mvura nekuti kekutanga zvakaitika pakati peusiku musi wa14 November asi nhasi zvaitika masikati machena rakatekanyika saka ngazviitwe pamutemo masoja ngavachirega kuita mauto ngavachiregedza kuramba vachiita chinya kana kuti tinoda kuzosera kana kuti tinoda kutsiva ngazviitwe zvese zvinoita zviri pamutemo vanhu varemekedzwe kodzero dzavo vaudzwe kuti vabatwa nemhosva dzipi vanoenda pamberi pematare edzimhosva riini zvofamba zvakanaka toona kuti iZimbabwe ine chimiro ndochikumbiro kuna vamunangagwa ichocho
asi ka ivo vemauto vanenge vari kuti mapurisa anenge anga akutadza kuita basa ravo ndosaka vanhu munyika vanga vakuita madiro ajojina zvakapa kuti vazopindira
tinoziva kuti kungava havo kuri kutaura asi chokwadi chiri pachinhu ndechiri kuti mauto akapindira kuti vagadzirise zvematongerwo enyika mukati memusangano wezanupf kuti vatore masimba kuna vamugabe vachipa kuna vamunangagwa ndochokwadi ichocho saka tinoziva zvakare kuti vaigona kufungidzira kuti kuda mapurisa angangoramba akatsigira vamugabe ndokusaka vakavagadzika pasi pekunzi vasakwanise kuita basa ravo asi iko zvino kana tichinge tiri muzimbabwe ikasunungura zimbabwe itsva ngatiionei kuti mapurisa aita basa ravo vaserefeta vatsvaga nyaya kana paine nyaya vanhu vosungwa kana vasungwa voiswa kumatare edzimhosva nekuti iko zvino papera svondo kubva musi watanga nyonga nyonga yemuzimbabwe asi hatina kuudzwa kunzi ndivanani vakasungwa vari kupi vari kuchengetwa zvakadii vawaniswa magweta here hama dzavo dzinokwanisa kuvaona here vachaenda pamberi kumatare edzimhosva riini zvese izvi zvinoda kuti zvijekeswe pachena hapana chekuvanza mauto ngaarege kuvanza zviri kuitika musiku nezviri kuitika iko zvino tinoda kuti tizive chokwadi tizive kuti kodzero hadzisi kutyorwa dziri kuremekedzwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoshanda nesangano rehuman rights watch vari parunare mujohannesburg south africa vaimbova muteedzeri wegurukota rezvemitemo uye vari nhengo yedare reparamende yezanupf kumazuo esouth vafortune chasi vanoti semaonero avo vamunangagwa vanokwanisa kupa kuti nyika itore gwara idzva mukuzeya nyaya iyi tabata vachasi
ndikati chiitiko chihombe chakanaka chaizvo kuti nyika yedu yakutora chimwe chinhano chekuti takutarisirawo kuti nyiko yaakutorwa navamunangagwa ichaita kuti ikonomi yedu inge ichishanduka vanhu vange vachiwana mabasa nekuti zvinhu zvakawandawo zvinge zvichishanduka ndozvekutarisirwa nevanhu nekuti zveshuwa zvinhu zvanga zvaoma ndosaka vanhu vakabuda mabudiro avaita vachifara kuti zvichiratidza kuti vanhu vari kutarisira kuti upenyu huchashanduka
tichitarisawo nyaya iyoyi tiri kuona kuti Britain yatumira iyo rimwe gurukota rayo kuZimbabwe ikokoko kuti rinotaura nehurumende iri kuuya yavamunangagwa nevamwewo vanopikisa vatumira vanonziwo varory stewart zvakakosha zvakadii izvozvo
asia zviri kungotadzirawo kuti dzimwe nyika dzine tarisirowo yekuti isusu seZimbabwe tichazenge tichitarisirwawo nedzimwe nyika kuti takupinda pane chimwe chimiro chakasiyana nechatanga tinacho inini ndiri kuona kunge vachazenge vachitaurirana nemutungamiriro wenyika kuti ngatichishandai zvakanaka nevamwe nedzimwe nyika zvakare nesu mukati munyika medu tibatane mumashandiro atinge tichiita tinge tiri Zimbabwe imwe chete tikadaro ndofunga tino buda nechini chunga chete zakari dhuwe nika dhuwe nukwanta kutibatira kuti ikonomi yedu inga ichi sume kira tichibatiri wale maari tebuze wako mne ita tarasi taja kuti wanu wange wachi wana maari kubwa mabanki kunyangu wange wa shanga maari yao ili mbanki wanga itaja kuiburita saka chatu ku nyanyo kuda kutinge chualo shkwereti izinetra uti ikonomi ishandi mtu yo oiri yenyika tikawa na kwele tinozo tunokwanta uti tinge tichishanda saka ndiyo daira uti nakupinda kwa ita mtunga wiri mtra tichawana nyika zakati o tichatiparu batiro ndi gurukota rauya hizi ndiyo daira uti pawachata ura ni mtunga wiri mtra wa mwinangagwa wajange wachizo kuhira na unguti wachatiparu batiro cha hizo abanga bekwezo huku kuzotaura nyambo kutaura kutarisa uti pane vichabuda zvikuru zvekuti tichapiwa rubatsiro zvakare Zimbabwe neBritain zvichazenge zvichibvumirana tipachazoita kushamwaridzana kuripo kuitira kuti nyika yedu ichienderera mberi saka sandiri zvimwe ndefabva zvikuru
yasvikawo nguva here yekuti nyika dzakaita seamerica dzibvisewo zvirango zvakatemerwa Zimbabwe
ya zvekudaira kudaro vakaramba waka isa zvirango izvozvo vachafara kumashure nekuti dzimwe nyika maonero angu dzichakoromoka dzichiuya kuZimbabwe nekuti Zimbabwe ichange inyika ine zvinhu zvakawanda zvinodiwa nemainvestors ende isusu tagara tichiratidzira kuti tiri kuda mainvestors zvaakwatiri manje kuti tichigadzirisa tatanga kugadzirisa zvepolitics tikagadzirisa mitemo yedu kuti inge ichiratidza kuti tiri kuda ushamwari nevanhu vari kuda kuuya kuzodira mari yavo vanhu avagara vakamira mumaberere menyika nekupinda kwaitawo munangagwa tikutarisira kuti vanhu vachauya vachakoromoka vachibva kumaberere munoti vanobva vachi Zimbabwe inyika yakanaka ine vanhu vakadzidza ine mvura yakanaka ine mvura yakanaka ine zuva rakanaka saka vanhu vakawanda vari kuda kuti vauya kuzoshandira muZimbabwe saka naizvozvo ini ndikutarisira kuti tapinda mune imwe nguva yakanaka chaizvo chaizvo nokuti manatural resources tinawo ikonomi yedu ichava nepundutso kuvanhu veZimbabwe tichave neupenyu hwakanaka
avo vaimbova muteedzeri wegurukota rezvemitemo uye vari nhengo yedare reparamende yezanupf kumazoe south vafortune chasi vari parunare kudubai tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamaxwell saungeme tikavabvunza kuti zvii zvinoda kuitwa kuti nyika ive mugwara rakanaka
vazvinhu zvinodiwa muZimbabwe kugadziriswa zvinhu zvakawanda kuti tikwanise kunga tiine budiriro uyezve sarudzo dzatoti pachirungu free and fair elections chekutanga chinoda kuitwa kubvisa mauto kunyaya dzematongerwo enyika kuti vadzokere kumabharaka votadza kuita zvekupindira munyaya dzenyika zvavari kuita chechipiri kugadzisa mutemo wesarudzo kuti uenderane nebumbe remutemo ritsva uyezve kuti ubvumire free environment yatinoti panenge paitikuita free and fair elections izvozvi mitemo wesarudzo haichatoenda kugadzirwa ende tinoziva isusu kuti even boka rinoona nezvesarudzo rine vanhu vakawanda vezanup f naiyo vamwe vanga vari mumauto kudhara saa vanofanira kuti commission iyo electoral commission ite independent iyo yakazvimiririra uyezve vanhu poitwa yatinoti even vamapata anopikisa vakwanisa kunge vachishandisawo vana zbc vana national broadcaster vachibvumidzwawo kucampaigna nekuti also mapurisa mitemo yavanoshandisa yekupota vachisunga vanhu yana posai ibviswe ienderane nebumbe remutemo ritsva riripo izvozvo zvese ndozvofanira kuitwa kuti sarudzo dziitwe muzvakanaka uyezve kuve nekubudirira panyaya dzesarudzo
asi munoona here imi vamunangagwa vachikwanisa kuunza shanduko iyoyo
ini maonero angu ndeyekuti mukaona zvaiitika nguva yamugabe ndeyekuti mugabe anga asiri ega aishanda nana munangagwa saka yatinoti system ichiripo system yezanupf yehuori yekuda ku chikora kodzevanhu nekudzvanyirira iyo system haina kuenda nenyaya yekuti mugabe aenda iyo ichiripo vana munangagwa nayo vana chirenga nemasoja ndivo vanga vachiendesa mberi iyo system yange yaripo vanhu vanobatirwa kodzero dzavo nechichi saka hapana kwayati aenda handifungi kuti vamunangagwa vangaita simba rekubva vagadzirisa zvinhu kuti vanhu vawane kodzero dzavo nekuti nyika iite yatinoti accountable government iite yatinoti accountable nenyaya yekuti vamunangagwa vacho vane nyaya dzakawandisa even nemauto nyaya dzakawandisa dzakafanidzana kukura hunde uchikorwa kwesaru kwekodzero dzevanhu mumaelections a2008 kubirwa kwemaelections vana 2008 nana 2013 kwazvo nokuti hashungu yekuti vangada kugadzirisa zvinhu kuti ivo vabude pachena vafumurwe zvavakaita handifungi kuti panenge paine chide ichocho uyezve ivana munangagwa nemauto vanoti vakabvisa mugabe wega zvavakawana masimba nokuda nekuti vanofarirwa nevanhu saka handifungi kuti vane yatinoti incentives kuti vaite reach out kupinzawo mapato anopikisa muhurumende kuti vaite yatinoti government inenge iri inclusive havadi zvekuita zvo nokuti vakatozvigadzirira masimba havangadi kusiya masimba avakatorera kubva muna mugabe achienda kuopposition saka dai veopposition mapato anopikisa vatoshanda nesimba nokuti handifungi kuti pane chingabuda chavanganzi hurumende yamunangagwa inga vapa kuti vazokwanisa kunga opposition ichitora masimba kubva vazanupiefu havana kupusa kuti vangaita kuu yekutora masimba yekuzosiyira opposition
asi ivo vana jenaro chiwenga vanofanira kuramba vachitungamira here mauto nezvakaitika izvi
zvinoitika ndezvekuti kana munhu atotora apindira zvematongero enyika masoja apindira zvematongero enyika vafanira kunga vachisiya vana chiwenga vosiya nezvekutungamira mauto voisa uniform dzavo uko vochiita zvepolitics zvavada zvematongero enyika vokambina voita mamp vopinda muhurumende kana kuti vochitoapoindwa kuita politics vafanira kunga vachichisiya dhenja yavapo chinotyisa chavapo ndechekuti mangwana vamunangagwa vakamuka vakaburana naivo vana chiwenga chii chinorambidza futi vana chiwenga kuti vatore futi masimba vaite futi zvavakaitira vamugabe nyange mangwana ukazoita kana taikwakuzi opposition inozotonga chii chingarambidza kuti ivo vanhu vakambotora masimba nepfuti vachifidzira purezidendi anga aripo vatadze kuzviita futi kutorera anenge aripo vafanira kunga vachichisiya basa ravo rechiuto kuti vachiite full time zvepolitics zvava kuda zvazvo
nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika vamaxi osangweme vari parunare kutanzania iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika hurumende dzekuchamhembe kweafrica dzinoti dziri kutyira kuti kukundwa kwevanopfurikidza mwero muhondo yekusiria neiraq veisis kuchapa kuti vatize munyika idzi vachiuya kuafrica zvichizokonzera kusagadzikana kwenyika dzavo panofungidzirwa kuti pane varwi vanosvika zviuru zvishanu veisis vakatotiza hondo vachienda kunyika dzakaita semorocco libya netunisia imwe shoroma yekuchina valu wei ndivo mumwe mukuru wekutanga kuferefetwa nenyaya dzeuori kubva zvapinda mutungamiri wenyika iyi vaxi jinping mutemo yavo yechipiri yekutonga vakawanda muchina vanoti nyaya dzavawei dzanga dzatononoka kuti dzinge dzichiferefetwa tombotarisa mitambo yenhabvu yecastle premier soccer league iriko mangwana mitambo iyi icharatidza kuti ndiani achasimudza mukombe wemwaka uno pakati pedynamos nefc platinum shabani mine ichatamba neyada kumaglass harari city nehau mine kurufaro zpc kariba newange kunyakumunga cholocho neblack rhinos kudilora dzimu bulawayo city nevandu rovers kuluveve ngezi platinum netriangle kubaobab highlanders necaps united kuchitiwo dynamos nechicken inn kunational sports stadium chapungu nefc platinum tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti munenge munesu zvakare mangwana tombotarisa musoro yenhau dzedu vaimbovamutungamiri wenyika varobert mugabe voramba kuenda kunational sports stadium uko kuri kutoreswa mhiko nhasi vaemarson munangagwa magweta anorwira kodzero dzevanhu okurudzira vamunangagwa kuti vamise kushungurudzwa kwevechikwata cheg40 tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini blessing zulu ndokusiyai mina chris gandhi munhau dzeisindebele.